Munyori muofisi yemutungamiri wenyika nedare makurukota vaMishek Svanda ndivo vasaina vakamirira hurumende kozotiwo mumiriri weUN muZimbabwe vaBishop Rajuli vasaina vakamirira sangano ravo. VaSvanda vati zvaitika nhasi zvakanaka chose sezvo mari ichange yave kubatwa nehurumende.
SeZimbabwe chiitiko chaitika nhasi chokusainirana neveUnited Nations kuti vazotibatsira netimwe nyika kusvika pamari inosvika 1.6 detserana nokuti tiende mberi nekugutsa ruzhinji zvakanyorwa muzimo ase chinhu chakanaka zvikuru.
Vati izvi zvasiyana nemakore ehurumende yemubatanidzwa apo mari yerubatsiro yaibatwa nemasangano iwawo achibhadhara ega masangano nemakambani aiita mabasa ebudiriro. Mari iyi ichabatsira munyaya dzegutsa ruzhinji, kupa vanhu chikafu, kubatsira muhutano nenyaya dzeHIV AIDS, nyaya yekuderedza urombo pamwe nekuenzanisa mukana pakati pevanhurume nevanhukadzi. VaParajuli vati rubatsiro urwu runoratidza kuti sangano ravo rine chido chekubatsira Zimbabwe kuti ibudirire, uye vati mari iyi yakaunganidzwa zvisinei kuti zvinhu zvakaoma pasi rese. Kunyange hazvo veruzhinji vafarira zvaitika nhasi, vamwe vakaita savaRain Dibatei vaudza Studio 7 kuti UN inofanira kuburitsa maziso kuti mari isashandiswe zvisina maturo nehurumende.
Kuti government yedu inozikamwa nenyaya yecorruption, inozikamwa nenyaya yeuori, inozikanwa nebad management. So zvinhu zvakadaro zvinoi mari iyo ikatanga kuya nekuku ichatanga kushandiswa zvimwe. Vachatanga vaisa muhomwe dzavo, vachatanga kudya iwo, vachatanga kubhadhara masoja nawo, vachatanga kubhadhara maCIO nawo, vachatanga kubhadhara zvinhu zvavanoita vachitsvaga vanhu, vachiabducta vanhu, vachiita sei, vachishanda kutanga kutenga motikari dzekuabductisa vanhu.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimirira vaJames Jowa vati kuendesa mari yerubatsiro kuhurumende kunoreva kuti UN yave kuvimba nehurumende yeZimbabwe. Vatiwo panofanira kuva nehwero hwokuti mari iyi ishandiswe zvine mwero. Mwedzi wapfuura hurumende yakaita musangano nemasangano anopa rubatsiro akaita seUnited Nations nechinangwa chekuumba komiti yekuona kuti mari yerubatsiro yoshandiswa nenzira kwayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Ivan Chifera.